ndichitaura maziviro edu sebazi rinoona sebandiko rinoonera nezvekubudiswa kwemashoko, hatina chatinoziva panyaya iyoyo. Tiri kuzvinzwawo mumapepa uye tiri kuzviona pamadande mutande kuti ndo zvavanoda kuita. Maziviro atinoita kana vari nhemba yeMBC Alliance zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo. Isu maziviro atoita tine section yekudhila nezvinhu zvedu muMBC Alliance, kunyaradzana nekutasamudzana kuitira kuti pasaita vanhu vanongonyuka mangwana vachikwanisa kungokanganisa kanganisa kana kukanda rima pazvinhu zvakajeka kudai. Zvakatsanangurwa chero kwaMutare kuti munhu anenge aida kukonzera confusion zvoda kuti anenge aida kudhivhaidha vana veZimbabwe. Saka nokudaro hatingataure hedu nepfungwa dzavo, avo munhu akazvimirira uye vane pati yavo. Hatidi kutaura nezvepati yavo uye hatimbozopatataura nezvepati nezviri kuitika mumapato evamwe. Asi mutemo uripo pachibvumirano chiripo chatinoziva chatinacho tose tiri mapato manomwe ndechokuti hazvitenderwi, hazvisi kutarisirwa kuti umwe weimwe pati akondese siti yakapuwa imwe pati.
Muchitenderano chenyu hapana pamakanyorerana here kuti kana rimwe bato rakasimba mune imwe nzvimbo ndo rinofanira kupiwa mukana wokuisa munhu anokwikwidza imomo?
Hakuna chibvumirano ichocho. Tiri kunzwa vanhu vari kupamba vachitaura nepamwe kupa nedzimwe mhepfenuro vachirevera vanhu nhema kuti kwai pane chimwe pane section inoti kwanzi kana ane vanhu vakawanda nde. Hakuna zvakadaro. Chokwadi chaicho chaicho chiripo chinozikanwa namapati manomwe nevatungamiri vayo ndechokuti hatikondesani uye haundoiti zita rako kwakaiswa mukonstituensi yerimwe pati.
Pana mamwe maconstituencies here ane problem iyi?
Hatina kumwe kwatati tanzwa uye hatitarisiri. Kana uri nhengo yemapato manomwe ari muMDC Alliance, chandinoziva chandotaura ndakagwinya ndechokuti hautenderwi kukura musoro wobva wandomira woga uchizama kukanganisa ukama huripo pamapato manomwe uchikanda zita rako muheti kunzvimbo yakapuwa imwe pati. Izvozvo ndo zviri muagreement. Asi kana chiri chokwadi chamuri kutitaurira tikachibata tinoenda kualliance tondo adressa maproblems edu itoko.